vachitaura pamusangano warongwa nemasangano akazvimiririra wokuziya bhiri iri, imwe nhengo yekomiti yezveutano mudare reparamende, vachimirirawo Gutu South, Dr. Paul Chimedza, vati nyika ingarambe ichishandisa mutemo wa1924 mugore ra2017. Vachimedza vati mutemo wePublic Health Act haugoni kushanda zvakanaka pari zvino, sezvo zvirwere zvavako mazuva ano zvasiyana nezvaivako muna1924, uye zvinodiwa munyaya dzezveutano zvachinjawo.
Tiri kunyunyuta nokuti Public Health Act yakaitwa nefirst parliament yeRhodesia muna1924. Zvirwere zvanga zviripo muna1924 zvachinja, zvirwere zvitsva zvakauya, zvimwe zvavapo. Vanhu vanga variko muna1924 in terms of population vachinja, madhorobha anga ariko muna24 achinja. Saka tiri kuti Public Health Act ya1924 haigoni kuti itisevhe, itishandire zvakanaka muna2017.
Vachimedza vakurudzira basi rezveutano kuti riuyise bhiri reutano nechimbi chimbi kudare reparamende.
Vari kungoroka vari pacheya imwe chende, vasingamuvhi kumberi. So as members of parliament, we are saying we've had enough of this. We are serious about this group. The people that we represent in our constituencies vari kutotsumwa nenyaya yebhiri rori. Saka tiri kuti mumwe noumwe ngaaite basa rake, ngavauye nebhiri kuparamende tiri pato, tikwanise kuita zvinhu zvakawanda zvatinofanira kuita.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa zvakanaka mubazi rezveutano vaStephen Banda, avo vataura pamusangano uyu, vavimbisa kuti bhiri rePublic Health richange rave muparamende nyamavhuvhu asati adarika.
Asave taamba chitano chekuti any time from now takwanisa kutora bill kuti richienda ku cabinet committee on legislation kuti varivongorori, varivheneke, vagutsikana naro, ndopainozoenda navo kuparliament, rorodhibhidwa neparliament, and parliament vacho vanochitora process vochienda naro kuvanhu vese vachibvunza mamiriro akaita the act, vochiwirirana this act zvayave apo chii choda kuti tipamidzirwe, chida choda kuchibviswe. From there tenge takutarisira kuti takuve nemukumbiro itsva republic act. Maonero angu nekuziva kwangu neprocess payave, hatisvike muna August risati rasvika kuparamende.
Mutemo uyu une makore makumi mapfumbamwe nematatu. Zvimwe zvezvisingachafambirani nenguva zviri mumutemo umu zvinosanganisira kurambidza varapi kuti vasarape vana vadiki vane zvirwere zvepabonde, uye mutemo uyu hauna zvirwere zvakaita seHIV and AIDS, cancer nechirwere cheshuga kuti zvinorapwa sei. Nhaurirano dzekuvandudza mutemo uyu dzakatanga muna2010, asi kusvika pari zvino bhiri racho harisati rauya muparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.